Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 8 2020. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nemumwe chete muZimbabwe pasi rose, riine vanhu vadarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi.
Mapraisi vari kudhura zvisingatomboite. Shuga chaiye 2 kg ino naichinzi $185, cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shop iri 1 shingwa chonzi $40 apa patichatochizivi takutosha kuti todyei ndike zvine zvidzangonzara mvura chaitai ndoyatangonzwa nekubhoirisira vana because ndoyega yatiri kukwanisa kuwana for free.
Vagari vemuHarare vochema-chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munguva yelockdown.
Ndatumira isusu tapinda mutown tichitangira kudowntown tichitsvagana maagent vana vodremit kusvika kumasecond kuna semnenyoma nekutendereka kusvika tasvika kuno kunasa tichingotsvaga tichingomiswa maqe acho ipapo. Hamenoti sistemu yacho irikufamba sei, mbija nambija iri kuuya mwacho asingatibatsire, but tiri kungotarira kuti zvinoita nani manje manje.
Vanhu vakawanda vanoti vatadza kuwana mari dzavo kumabhanga, kunyange hazvo hurumende yakati mabhanga aya avhurwe nhasi. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu gumi nemumwe chete, uye vafa nechirwere ichi vave vaviri, apo Zimbabwe yapinda muzuva regumi vanhu vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru, uye vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vari mudzimba dzavo pasi rose senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pave nevanhu gumi nemumwe vabatwa necoronavirus, uye pane mumwe mugari wekuulawayo akashaya nemusi wemugovera. Izvo zvasiya munyika mave nevanhu vaviri vafa nechirwere ichi. Bazi reutano rinoti Mushakabvu aive nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe akaenda kwachiremba wake musi wa23 kurume aine zviratidzo zvemunhu anorwara necoronavirus, uye paasina kupora mushure mukurapwa akazoendeswa kune chimwe chipatara musi wa2 kubvumbi, uko akaramba achikosora nekutadza kufema zvakanaka. Utano hwake hwakaramba huchidzikira akabva aiswa muintensive care unit, uye chikwata chinoona nezvechirwere ichi muulawayo checovid-19 rapid response team chakazoshezwa ndokuita ongororo yekuona kuti ainge asina coronavirus here kana kuti kwete. Bazi reutano rinoti murume uyu akashaya akamirira zvainge zvabuda muongororo yainge yaitwa nenational microbiology reference laboratory muHarare. Ongororo iyi yakaratidza kuti murume uyu anonzi aifamba kune dzimwe nyika ainge aine utachiwana hwecoronavirus. Umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti chirwere ichi chakaonekwa muZimbabwe musi wa21 kurume, uye chakabva nemunhu kunze kwenyika. Chakazotanga kupararira munyika musi wa24 kurume. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvitatu nemazana mashanu ane makumi masere nevashanu vafa nechirwere ichi kubva pachakatanga gore rapera kuChina. America ndiyo iri kutungamira nevanhu vanodarika mazana mana ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba dzavo, vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya panguva ino yelockdown. Mumwe mugari weMuharare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti mitengo isarambe ichikwira.
Pandikuti izvozvizvi mashops achari kunzi avhura, they are abusing us. Vari kuchaja maprice mamwari abnormal zvokuti I don't know what government can do kuti izvo ibatsire ipapo. Mari yacho hauna apa, zvinhu zvakwidzwa zviri abnormal. Enda apa mumba kutaura chokwadi chekuti vamwe tangorama nekudya porridge.
Vamwe vamai vati vanonzi amai moyo vanoti dai hurumende yabvumidza kuti zvitoro zvese zvivhure, panguva ino vachiti zvishoma zvakavhura zviri kudhura zvakanyanya.
Maprice vari kudhura zvisingatomboite. Shuga chaiyo 2 kg ino naichinzi $185, cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shop iri 1 shingwa chonzi $40 apa patichatochizivi chakutosha kuti todyei dzike zvinezvi dzangonzara mvura chaitai ndoyatangonzwa nekubhorisira vana because ndoyega yatiri kukwanisa kuwana for free.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika hazvina kunaka, vachiti mitengo haifaniri kukwidzwa zvisina tsarukano. Vachiparura chirongwa chelockdown chemazuva makumi maviri nerimwe, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasashandisa dambudziko recoronavirus kukwidza mitengo yezvinhu. Vakati vachaita izvi vacharangwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vachaongorora kuti pane vakasungirwa nyaya iyi here, asi vakati vazhinji vemabhizimisi vasungwa pari zvino ndevaya vari kuvhura mabhizimisi avo vasina mvumo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende itevedze zvakataurwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti vemabhizimisi vasarambe vachiomesera veruzhinji.
Mutungamiriri wenyika chaiyo vanga vavimbisa kuti mabhizinesi achaonekwa achikwidza mutengo zvikuru sei yezvishandiswa zvemazuva ese, vachawana zvitarafu zvavo zvakavafanira. Zvoti kuti tibvunze mubvunzo kuti mukuru akakanganwa here kuisa mutemo kuti zvinhu zviitike, nekuti tinorangarira zvimwe zvese zvavari kutaura kungava kushandiswa kweforeign currency, kuvhurwa kwemamoney transfer agency, vari kubva vaita kuti zviteerwe nemutemo unoita kuti zvinhu izvozvo zvive pamutemo.
Chirwere checoronavirus chave mumatunhu anoti Harare, Bulawayo, Matabeleland North neMashonaland East. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana kusanganisira vemuZimbabwe havasi kuenda kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Veruzhinji nhasi vatadza kutora mari dzavo kumabhanga, kunyange hazvo hurumende yakati mabhanga avhure kubva nhasi kwemazuva matatu pasvondo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mari yekushandisa panguva iyo nyika yose yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vakaita sava Gideon Makonese vanoti vafumira kupinda mudhorobha vashandisa nzira dzokunzvenga mapurisa ayo akavhara migwagwa kuti vakwanise kunotora mari yavo kubhanga, asi vafambira dhonge rakaora. VaMakonese vati mabhanga mazhinji ari pakati pedhorobha anga akavhura, asi ari kunze kwedhorobha anga akavharwa. Kunyange hazvo mabhanga ari pakati pedhorobha anga akavhura, mabhanga aya anga achipa mari chete kune avo vakatumirwa mari kubva kunze kwenyika. Vashandisa makambani akaita seWestern Union, World Remit nemukuru, izvo zvaita kuti vane mari dzemhando yemaRTGS vadzokere kudzimba dzavo vakabata maoko.
Patatumira isusu tapinda mutown tichitangira kudowntown uku tichitsvaga naagent vana World Remit kusvika kumasecond kuna Sam Nenyoma, nekutendereka kusvika tasvika kuno kunasa tichingotsvaga tichingomiswa maqueue acho ipapa. Minoti system yacho iri kufamba sei, mbijana mbijana iri kuya, vamwe vacho vasingatibatsire, but tiri kungotarira kuti zvinoita nani manje manje.
Mumwe akwanisa kutora mari yakatumirwa kubva kunze kwenyika vazefenaya Chabikwa vati havasi kufara kuti havasi kupiwa mari yavo yakakwana nekukura kwanga kwakaita mitsetse mumabhanga.
Zvakaoma nekuti muri kuona ukangoita change yemaus bhenga harisi kukwanisa kukupa chiequivalent yemabond kuti o mari yako iyi. Zvavari kuita manje vari kutanzi tinoda kukuisira maakaunti, asi akaunti yako inofanira kunge iri yeCBZ apa inini handina. Saka vanhu vazhinji vanenge vasinga bengi neSBZ vacharasikirwa netuma 50 cents nekuti havasi kukwanisa kukupa kana kukutengera airtime yekuti at least usenzese kana kuti vakupe mabond. Zvinova zvinoitwa neWestern Union chaiyo chaiyo branch.
Vemabhanga vatataura navo avo vasina kuda kubuda pamhepo vati vaudzwa nebhanga guru renyika kuti vasape vanhu mari dzemaRTGS, izvo zvashorwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo, avo vati uku kuchikora kodzero dzevanhu.
Hazvisi pamutemo nokuti nzwisisiro yedu yemabhanga ndeyekuchengetedza mari dzevanhu vari muno munyika nevamwe maZimbabweans vari kunze kwenyika. Saka zviri kuitwa nemabhanga zvekuti ivo havazi kubvumidza vanhu kuti vari muno muZimbabwe kuti vatore vawithdraw mari dzavo nekuita madeposits, asi vachingobvumidza chete avo vari kutumirwa mari dziri munana Western Union mukuru nemoneygram chete. Kutyora kodzero dzevanhu zvakare hazvienderani nezviri pamutemo izvi weBanking and Finance Act.
Zvimwe zvitoro zvine makambani anosvikira mari dzekunze zvakanzi nehurumende zvivhure panguva yakatarwa nehurumende zvanga zvisina kuvhura mikova yazvo, kunyange hazvo hurumende yakati makambani anosvikira mari dzinobva kunze aya atange kuita basa ravo panguva inovhurwa zvitoro izvi. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati vezvitoro havasi kupokana nezviri kutaurwa nehurumende.
Ndo vakanga vakangotora mukana welockdown kuti vanga vachitawo marenovations avo nekuti vana vanga vasinganyasofambe zvakanaka kupinda nekubuda mukatikati meguta, uye hamuna vanhu vakawanda vari kupinda muguta. Saka kana dai vanga vachizovhura palockdown pacho vanga vasina vatengi vakawanda vavanga vachivhurira chitoro kuti vatarisire kuti vachauya vachitenga.
Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya havana kudaira nharembozha yavo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. VaMangudya vakazivisa nezuro kuti mabhanga achasungirwa kunge achivhura katatu pasvondo uri musi wechipiri, chitatu nechina kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutora mari dzavo dziri mumabhanga vagowanawo mari dzekushandisa panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavhairas. VaMangudya vakatiwo vane makambani anosvikira mari dzinobva kunze kwenyika vachishanda vari muzvitoro vavhure makambani avo panguva inenge yakavhurwa zvitoro, asi ongororo yataita yaburitsa pachena kuti makambani akadai mashomananga akavhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti chirwere checoronavirus chinoda zvikwanisiro zvakawanda kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kusvikawo pasvikwa neChina, iyo nhasi yavhura guta reWuhan rakatanga kupararira chirwere ichi pasi rose. Guta iri rainge ravharwa kwemwedzi miviri yose. Zimbabwe pari zvino iri kuitawo zvimwe chetezvo zvekuti vanhu vagare mudzimba. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere reAfrican Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nemashanu uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nemazana matanhatu. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora nezvechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana vabatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vanopfuura zviuru makumi masere nezvitatu vafa. MuItaly ndimo mafa vanhu vakawandisa pasi rose vadarika zviuru gumi nezvinomwe. America, iyo ine vanhu vanodarika zviuru gumi nevaviri vafa, ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe mafa vanhu vaviri kusvika pari zvino. Nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa zvikwanisiro zvakasiyana-siyana kubva kuChina nekune mamwe makambani emuZimbabwe zvichashandiswa mukurwisa chirwere ichi. Asi Dr. Chonzi vanoti zviri kudiwa zvichiri zvakawanda.
Inoda kuti kumatebeland zviriko, kumasvingo zviriko, manika yomanikaland zviriko, kuitira kuti chirwere chiro pachabudira vasevenzi veutano vanenge vanenge vainazvo. Izvi hazvingodiwa sechete veutano, handiti tiri palockdown ikozvino takavhara nyika. Zvinenge zvichidawo kuti mapurisa paanenge ariko achishanda ane mamask ane magirovhosi. Panenge pachishandawo vemumabhodha bhodha vaisi vanenge vakaprotekta. Saka haisi chete yekuti inoitirwa vanhu veutano. Vongu vane utano vanozopinda kunoona varwere asi vamwe vese. Saka munoona kuti zvinhu zvakaita kuti zvitoti neti. Kana uchirwara kana uchifungidzira kuti uri kurwara uri mucommunity, tinoda kuti unge wakapfeka mask kuti usasvipire vamwe kana kukosorera vamwe.
Asi iwo mamask aya ari kuonekwa zviri nyore here, Dr. Jones?
Izvozvo zvaakutotengeswa ma3 years ma5 US dollars. Saka ndozvinoita kuti chirwere chizoparare. Dai taiti sehurumende tiri kubva tangopa munhu wese kuti vaone vamwe vada kukosora, kosorera mumask imomo. Vanoda kunzwa kuti ufambe, hatidi kuti ufambe, asi kana wazoti ufambe mumabhazi mazupu aya ndo mumatinoona kuti zvirwere zvinogona kuramba zvichiita zvichipararira. Nekuti munenge muchiti ngatitei, hatinoti social distancing kana kuti vanhu garai kure nekure. Zvino munhu obva aona kuti bhazi raakutozara. Masanitaizi yekuti vanhu gezai mushandisai kuti auraya utachiwana anenge achishota. Kana tine dambudziko rakadai, tinoda kuti pese pauri inenge iripo sanitaiza. Uri kupukuta, uri kugeza maoko, mvura chaiyo yekuti inenge ichifamba ndo yatinodai toti running water. Ugeza nesipo nguva nenguva, every 30 minutes, chero paungowana mukana chete tenge ichida kuti ugeze. Zvino kana pasina mvura yacho uchiswera zuva rese uri kuchibhorani. Saka ndo machallenji yekuti anozoita kuti chirwere kana chinge chauya tinotambura nacho.
Ko iyo mishonga yacho yekudzikamisawo vanenge vaakurwara irimo here muzvipatara umu?
Kurapa kwacho varwere vanenge varimo, pane zvimwe zvinodiwa zvatinoti nanachloroquine, nanachloroquine, azithromycin, nanaoxygen. Zvinenge zvisingawanikwe mumadzinza akawanda, zvinenge zviri maybe panzvimbo 1 pano nepapo. Kana tachaba chirwere chichinge chatekeshera, chinoda kwese kunge kune zvinhu izvozvo kuitira kuti kwazvaitikira vanogona kubva vaiti machiremba nana mazvikokota kuti vanobva vazvigadzirisira ikoko. So matambudziko ariko, chirwere chinoda maresources chaiwo akatosimba kuti tikwanise kuti tabatsira vanhu vose vanoda kubatsira. Chirwere chinobata vanhu vanenge vari vulnerable, vanenge vari HIV ava, vari maonari, vane shuga, vane mabipi. Saka tenge tichida kuti tinge takagadzira vanhu vose ivavavo.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti riri kutsvaga mari zvechimbi chimbi kuitira kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa. Sangano iri rinoti riri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa kutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu kusvika muna Nyamavhuvhu wegore rino. Mukuru weWFP muZimbabwe vaEddie Rowe vazivisa masangano evatori venhau kuti sangano ravo rinoda kubatsira vanhu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni mana ezviuru zana mwedzi uno wakubvumbi. Varo vativo mwedzi wapera sangano ravo rakashandisa mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora mukutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Vativo panguva ino yekurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus, vanhu vakawanda muZimbabwe havana chikafu. Izvo zviri kuita kuti sangano ravo rimhanye mhanye richitsvaga mari yekutengera vanhu ava zvekudya. Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vari kuda rubatsiro rwechikafu. Varo vatiwo Zimbabwe inoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe emadhora ekuAmerica kuitira kuti itengere vanhu chikafu kusvika gore rapera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinova mukoti chiri mudunhu reIndiana muno muAmerica chinoti chiri kutenda Mwari zvikuru nekupona kwachiri kuita kubva mudenda rarura pasi rose reCOVID-19. Muzvare Tsitsi Mandara vanoti vakanga vasina zviratidzo zvekuti vabatwa necoronavirus, asi nekuda kwekuti vanoshanda nevarwere vakasiyana-siyana vakaongororwa nemusi wa24 kurume, zvakabuda muongororo iyi zvikaratidza kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Muzvari Mandara vanoti pavakaziviswa kuti vakanga vabatwa necoronavirus vakamboda kuramba kuzvitambira, asi muviri wavo vakazotanga kurwadza uye nekupera simba, izvo zvakazoita kuti vakundikane kana kuenda kubasa. Kunyangwe hazvo pasati pave nemishonga inokwanisa kurapa COVID-19, muzvare mandara vanoti vaingonwawo mishonga yechikosoro uye kunatira Vicks senzira yekuti mapapu avo avhurike uye kutembenudza dziwa. Izvo vanoti vanofunga kuti ndezvimwe zvakabatsirawo pamusoro peminamato yavaiita nevamwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndizoenda kunotestwa kufungira kwandakaita kuti ndine chirwere chekutanga ndichienda mbotaura kuti nekungoti ndiri pamberi pevarwere vari kungorwara vachingokosora and dzimwe nguva zvainzi mamask ayabatsiri munonida N95 kungotanga kunzwa. Atinoti mamaso eggs like miri wese kungorwadza kwakuti even ukabatwa ruoko chero runenge ruchirwadza kunzwa musoro waitema uchiya nekumaziso majoints ese kurwadza nekunetsa kusinganzwisisiki chero ukarara zvakaita sei haumbonzwa kuti ndazorora. Saka zvakangoita kuti bosi wangu nadoktor wangu vanditi aina unotariswa asi handaimbofungira kuti ndinayo and to my surprise sure ndanga ndinayo.
Saka makanzwa sei mushure mekunge maudzwa kuti mune COVID-19?
Pandakanzwa kuti ndine COVID-19 ndakanzwa kutya. Tanga tichiona paTV muno muAmerica chatanga kuuraya kwanga chichiita vanhu nekuona kwataita kuChina kuti vanhu vaifa sei. Saka ndakanzwa kutya, ndakanzwa kupererwa. Ndakapinda yavanoti muchirungu denial, like ndakazviramba. Ndakaramba nichienda pawebsite nichitarisa maresults angu kuti shuwa here iri kuti positive. Ndairamba nichiona chipakanyorwa nered kunzi positive for SARS-2 COVID-19. Asi ndakazopedzisira ndapamhuri yangu nhau idzi dzekuti ndiri kurwara and vese vanga vachibatsira chaizvo nekundipa chikafu nekundisimbisa nekundinamatira hama neshamwari all over the world, you know, nemuno mustates shamwari dzangu vanhu vangu vachindisimbisa nekundibatsira zvachose nekunditaridzawo kuti hakusiriko kupera kweupenyu. Ona kune vamwe vanorarama especially kana usina zvimwe zvirwere zvauinazvo unogona kurarama. Saka izvozvo zvakandishingisa especially minamato.
Mishonga ipi yamainwa kana yamakatora panguva yamanga muri kurwara iyoyo?
Pamishonga yandaimwa sekuziva kwatinoita tese chirwere chirunzi novice disease kutaridza kuti chirwere chinyowani changobata vanhu nepahuro vasinganyatsonzwisisa kuti vomhanyako ruboshwe here kana kuti kurotyi. So mishonga ndaingomwa Tylenol. Chimwe chinhu chandaiita pachishona kunonzi kunatira steaming. Ndaingovhara musoro ndakaisa Vicks mumvura inoboila ndovhara negumbezi kana kuti nezambia ndichingofema. Zvaingobatsira kuti ungonzwa nani kana Tylenol iyo yakupera kushanda musoro utanga kutema futi mamasozoita wese wotora futi.
Saka iye zvino muri kunzwa sei, mave kukwanisa here kudzokera kubasa?
Semushandi wemubazi reutano vakandimeri, I think as an individual ndiri kutya chaizvo nekuti iye zvino sekutaura kwandaita ndisandanyatsosimba. Saka kungofunga kuti ndichanosangana nevanhu futi vanorwara kuri kutyisa chaizvo. Sekuziva kwamunoita vanhu vanoshanda mubazi reutano ndingangoti muchirungu it's a calling. Unotofanira kunge uri uine mwoyo wakasikwa kuti uite basa iroro. Ndichadzokera kubasa for two reasons. One, sekutaura kwandaita ndinofarira kubatsira vamwe vanenge vari in need. And two, kubhadharawo mabills akadai kuuya. Asi zvese ndozvisira maoko aMwari. Maita henyu nekutaura neni. Ndinonamata kuti munhu wese asabatwe nechirwere ichi.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mukoti muzvare Tsitsi Mandara vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichiuraya vanhu pasi rose, pave nemashoko akasiyana-siyana ari kutaurwa pamusoro pechirwere ichi pamadande mutande pamwe nemuzvitendero izvo zvinogona kukanganisa kurwiswa kwechirwere ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakuru vakuru vemamwe machechi munyika vari kubudawo vachitaura zvavanoti zvinobva kuna Mwari pamusoro pechirwere ichi. Mukuru wesangano re Women's Coalition of Zimbabwe, Mudunhu reMidlands, Amai Alice Makata, ndomumwe wevo vane maonero ekuti mashoko akadai anogona kuvhiringidza kurwisa chirwere checoronavirus.
Pane zvizhinji zvatiri kunzwa pamusoro pecoronavirus. Zvimwe tiri kudzimuri dzedu, zvimwe munharaunda dzatinogara, zvimwe kumasangano kwedu, asi tikazvitarisa zvakawanda zvacho tiri kuzviwana kubva pasocial media. Zvekuti tinopedzisira tisingachanzwisisi kuti totenda zvipi, tosiya zvipi. Kana tasvika panyaya dzeutano, tinokurudzira veruzhinji kuti vaone madhokotera kana vana mazvikokota veutano. Tikatevedzera zvinotaurwa neruzhinji kunzewo ticharasikirwa neupenyu hwakawanda.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muguta reGweru, reGweru Residence Forum, vaCharles Mazorodze, vanotiwo mashoko asina umboo pamusoro pechirwere checoronavirus ari kutaurwa paInternet anogona kuvhiringidza mafungiro everuzhinji.
Tinoshushikana zvikuru nekuti nyaya dziri kubuda dzakawanda kuti coronavirus yakauya sei yazodai, asi dambudziko rekundo kuti zvinopedzisira zvaakukonzera confusion mukati mevagari. Asi andokurudzira vagari ndechekuti dei vateerera iko zvino zviri kutaugana nachiremba zvekugara mudzimba vachiita iyo social distancing, zvinova zvinogona kuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Muzvare Noziporutsate, vanoti hazvina kuipa kuti vanhu vatendere zvitendero zvavo, asi vanotsindirawo kuti pakurwisa chirwere chitsva chakaita secoronavirus icho chisina nhoroondo inozivikanwa, zvinenge zvakakosha kuteerera zvinotaurwa navana chiremba.
Chikuru chandinoda kukurudzira veruzhinji kuti vateerere madhokotera nedzimwe nyanzvi dzezveutano, nokuti tikada kutevedzera zvinotaurwa nemunhu wese tinogona kushaikirwa neupenyu. Saka zvakakosha kuti vachengetedze shoko irori kuti vanhu vasaungana vari panhu pamwe.
Chiremba anoshanda mudhorobha reCharlotte kuNorth Carolina kuAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kusada kutambira chokwadi kuri kuitwa nevamwe vanhu pachirwere checoronavirus kwakafanana nekwakaitika pakatanga kutekeshera chirwere cheHIV AIDS.
Vakatora nguva yakareba vanhu vakawanda vasingabvume kuti iriko, and tese tinoziva makuva akabuda nenyaya yekuti vanhu vakaramba vachingorarama zvavaiita kusati kwava neHIV. Zviri kuratidzika izvo kuti COVID-19 inenge yamutsa futi musambo mumwe chete.
Dr. Ranga vanoti ivo sachiremba vanorwadziwa zvikuru nemashoko asina umboo ari kutaurwa pamusoro pecoronavirus, uye kuti kune vamwe vanhu vanotarisirwa kupa veruzhinji gwara rakanaka asi vachionekwa vachitaura zvisiri izvo.
Ndinokurudzira veruzhinji vemuZimbabwe ndechekuti teerai zvinotaurwa nemazvikokota enyaya dzeutano nezviri kutaurwa nehurumende pamusana pekuti chirwere chinowanikwa sei uye kuti zvatingaita kuti tichidzivirire ndezvipi. Tisiyane nokuteerera zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vanopa matheories kana tsananguro dzisinganzwisisiki ivo vasiri vezveutano. Vangange vari vatungamiri vemakereke kana zviprofita kana dzin'anga.
Munyori mukuru wesangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe, mufundisi Blessing Makwara, vanoti sangano ravo rinokurudzira kuti vanhu vateerere vana chiremba.
Tinoramba tichitaura shoko rimwe chete rekuti ngativerengei shoko raMwari, ngatiteererewo zvakare zviri kutaurwa nenyanzvi pamusoro pevhairas inonzi corona vhairasi iyi. Zvichatibatsira kuchengetedza utano hwedu, zvichatibatsira zvakare kuti tisave vanhu vanovhunduka nekuti tinenge tichibata mashoko echokwadi. Tisambe tichinamata kuna Jehovha Mwari, vatiporese, vape uchenjeri kuna namazvikokota vakwanise kusangana nemushonga ungazokwanisa kudzivirira nyangwe nedenda irori.
Sezvo pasati pawanikwa mushonga wekudzivirira kana kurapa chirwere checoronavirus, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chikasakundwa chinogona kuita ukasha hunopfuura chirwere chefluenza icho chakauraya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu pasi rose kubva mugore ra1918 kusvika muna 1920. Coronavirus yabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru pasi rose, uye yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezviviri kubva zvayakatanga kuChina gore rapera. Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, vanhu vanodarika mabhiriyoni mana pasi rose havasi kuenda kumabasa, vachiswera vari mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
tino kukokai kuhuru kuro pamusoro pechirwere checoronavirus. Ichange ichiitwa nasi pa Facebook page yedu ye VOA Shona na 8:30 p.m. nguva yekuZimbabwe. Apo nyanzvi dzeutano dzichange dzichizeya nezvechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 icho chavhiringidza pasi rose nemunyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.